Sada tine chikwata chiri munyika parizvino chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemukuru wesangano iri amai Jessica Teerera avo vakati vafambira nyaya yekugadzirisa kuti Zimbabwe itore usachigaro hwesangano iri kubva kuAngola muna Nyamavhuvhu.
Chinangwa chedu ndechekuronga zvemusangano. Zvesarudzo nezvemusangano wesamiti zvinhu zviviri zvakasiyana, saka hatitauri zvesarudzo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiriri wesangano reCoalition for Markets and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange chigaro ichi chiri chedzoro, zvange zvakanaka kuti nyaya yenyunyuto dzesarudzo munyika itange yagadziriswa.
Chikwata chinoita report yesadic yachicho sarudzo yacho haina kufamba zvakanaka, izvo ngazvigadziriswe munhu asati apiwa mugaro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati,
tutakaita zvese zvatagona kuita, tikanyorera vadhaki tikavatsanangudza kuti hazvigonotiva munanga kwavadhaki kuti vatsvedare ndii ende takatarisa zvevadhaki
asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamirira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti
SADC pachayo seSADC haitirimuke kunge pasina kutenge panzi paitika mvonga mupopoto sezvavakaita muna 2008.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaSADC Muradzikwa vanoti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakazopedza nguva yakawanda rakabatana pahuro pane kutora matanho ekuti sarudzo dzidzokororwe.
Zvinonzi pachishona nyamutambirwa neogunyawo, tinoona vachamisa vakazotadza kufambira nyaya idzi nepamusaka pekuti vakanga vakurwiswa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vavekezela gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vati SADC inonyanyokoshesa runyararo pane utongo hwejekerere.
Kuti tihwisise decision yeSADC kumira nezanutif inyaya yepeace and security and the security munyika, because havasi kuda neighbor inenge isina peace.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafara emarapira vati vari kufara kuti vavadzorora vamunangagwa kutungamirira SADC uye vane chivimbo chekuti vachabata basa nemazvo.
Kunda kwavapa chigaro kupinda kuchaunza upfumi hwenjere munyika dzechindi dzeSADC.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern African Liaison Office vati havana chivimbo chekuti vamunangagwa vachabata basa nemazvo.
Madambudziko akatarisana neSADC even now ari beyond Zimbabwe. Zvingori zve 12 months zvichange zvichitungamirirwa navamunangagwa. After 12 months kuchauyawo vamwe. Kwakatombouyawo vamwe vari wese, vamuswati vakatombocheyawo SADC iyoyi. Saka handifungi kuti pane zvinofanira kutarisirwa sereke kuti pane zvazvinoreva kuti Zimbabwe yacheya.
Vaive mutungamiriri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaitawo sachigaro muna 2014 kusvika 2015. Vakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.